www.steveandsteve.com. Until next time, I'm Steve Miller in Washington. Have a wonderful Wednesday.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 Mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mokupararira kweCOVID-19 muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZuro. Vanhu makumi mapfumbamwe 90 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 9398. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 8297. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino sekuvimisa kwayakaita. Vana mukoti, vashandi vari muchiuto, chipurisa, mumajeri nevasori vanonzi vakatowana mabhonasi avo mwedzi uno. Varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vese vari kutarisirwa kubhadharwa mabhonasi avo mwedzi unouya. Mutungamiri wesangano ravana mukoti vaEnoch Dongo vanoti vanotenda zvikuru kuti hurumende yakakwanisa kuzadzisa chivimbiso chayo kunyange hazvo bonasi yacho isingakwanisi kupedza matambudziko avo ese. Vanoti chisiri kuvafadza ndechekuti vane dzimwe nhengo dzavo dzinodarika chiuru dzisina kuwana mihoro yadzo pamwe nemabhonasi avo vachinzi havana kuterera kuri dziro yekuti vadzokere kumabasa kwemazuva mashanu kwete mazuva maviri avari kushanda pasvondo. Vadongo vanoti hurumende haina kubhadhara vashandi ava kunyange hazvo pane mutongo wakaturwa nedare reHigh Court chishanu chadarika wekuti hurumende haifanirwe kutorera matanho vashandi vasiri kukwanisa kuenda kumabasa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Vadongo.
Ichokwadi, hurumende yakapromisa kuti ichabhadhara 30% nairo bonasi kuvashandi endi tinoda kutenda kukuru kuti hurumende yakakwanisa kuzadzikisa chivimbiso ichi chayakapa kuti mwedzi uno munhu anovhiyo tichange tichibhadhara mabhonasi endi yakabhadhara. Vana mukoti vakawana mabhonasi avo sekuvimbisa pakaita hurumende mwedzi uno. Tine bozve dukunyunyuta sana mukoti kuti tine vangu ana mukoti vatina kwanisa kuwana mari dzavo dzemuhoro kusanganisira vanasi nenhaurwa inovaiyo inozikanwa yekuti kwanga kwechinzi vana mukoti vakadisobeya rof order yekudzokera kumanormal duties saka vana mukoti vavo vanodarika 1000 havana kukwanisa kunge vapuwa mari dzavo dzemuhoro wanovhemba havana kukwanisa kunge vapuwa kuti makorosi avo iyo nyaya iri kutishungurudza pari zvino yatiotidai hurumende yakwanisa kubhadhara vana mukoti vavo mari idzodzo dzavano kukwanisa kurarama nemhuri dzavo vanokwanisa kunge vechiramba vechienda kumabasa zvakanaka pagakava otherwise panyaya yebhonasi tinoitenda hurumende nekuti yakazadzisa chivimbiso chavo endi toda kuvatenda kubva makore aarike gore negore vari kuita sekuvimbisa kwavanoita kunyange zvazvo mari yacho isina kuwanda zvisiri mari ingakwanisa kunyatso kuti titifare tirarame sezvataimboita kudhara tichiita $50.
Ko panyaya yekudzokerawo kumabasa kwavakoti yamira papi nokuti nyaya yekushayiwa chekufambisa ndoimwe yamaichema kuti muri incapacitated iye zvino vanhu vapiwa mabhonasi vakwanisa here kunge vachidzokera kumabasa
vana mukoti vese vari kumabasa hakuna vana mukoti vasiri kuenda kumabasa vana mukoti vari kuenda kumabasa vanyadzira ivavo vasina kuwana mari vari kutsavatsava vachitsvakanaka vachikweneta vachidii tovakwanise kuenda kumabasa kunobatsira vana vezimbabwe saka hatina vana mukoti vasiri kuenda mabasa vana mukoti vose vari kuenda kumabasa pari zvino
kwaivo vasina kuwana mabhonasi hurumende iri kuti
hatisati tavana mhinduro nekuti nyaya iyi yakazoenda kukoti judgment ikabuda musi wefriday dare rakapa mutongo panyaya takanga taenda nayo kuhigh court tichikumbira dare kuti ridzivise hurumende kumanikidza ana mukoti kushanda atinoti manormal working days tichida futi kuti dare ridzivise hurumende kususpenda vana mukoti tichida futi kuti dare ridzivise hurumende kuendesa vana mukoti kumahearing tichida futi kuti dare ridzivise hurumende kustopa mari dzavana mukoti kubvisa ana mukoti papero saka nyaya iyi yakapinda mudare ikanzwika dare rikapa mutongo waro musi wefriday mutongo uyu wakanga wechizana hurumende kuita zvose izvi hurumende yakadziviswa nedare kuti iendesa vana mukoti kususpension ibvisa vana mukoti papero vakanzi ivo vamire zvese izvozvo vapa vana mukoti mari dzavo vatiana mukoti vechienda kupasa vatinoti maflexible working hours kusvikira nyaya yacho yanatsokunzwika kukoti dare rakava futi iro rakarikomenda kuti nyaya yenu inoda tiazo kuendai munogara pasi mutauri vane mone kusofa nekuti pari zvinezvi hapana chatikanatsokuitwa nehurumende tinobatsika tingaita kuti hurumende ichinje mashandiro aiita ana mukoti nekuti iyo muhoro yacho haina kunge yanatsokuwedzerwa saka ndo zvakabuda mudare tingangoti zvakabuda mudare zvinoreva kuti zimbabwe business association yakahwina chikumbiro chayo kuhigh court izvo pari zvino nawo sezvo zvakaitika musi wefriday tamirira hurumende kuti vachiimplimenda zvavakataurirwa nedare tichitarisira kuti munhu wese anofanira kutevedzera zvinonga zvabva mudare
mutungamiri wezimbabwe nurses association van enoch dongo vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti atus varobson chere vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mekutanga kupararira kwechirwere checovid-19 muzvikoro vachitaura nestudio 7 nemuvhuro mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakaudza studio 7 kuti dambudziko iri harina kunyanya kukura zvakanyanya vakati vakuru vezvikoro vanofanira kutevedzera kurudziro yebazi ravo nerezveutano kuona kuti chirwere hachipararire muzvikoro izvi zvinosanganisa kuona kuti vana vari kupisa muviri zvakanyanya uye kuona kuti vauya kuchikoro munguva dzakasiyana-siyana kuzvikoro zvakaita seChinoi High, John Talak, Prince Edward nezvimwe, vana vakawanda vakabatwa nechirwere cheCovid-19 sezvakaita veChinoi High neNational University of Science and Technology. Mike Hove weStudio 7 abata vachere.
Nyaya yekuti macases eCovid-19 iko zvino akusumuka kunyanya muzvikoro ndio atova masenda ekunge Covid ichisumukira. Inyaya yataka isa kuhurumende tichinyunyuta kuti zvikoro hazvingavhurwa kana pasina gadziriro dzaitwa dzakakwana dzekunge vana vasingazokwanisi vachitapurirana denda irori pamwe pamwe chete nevarayiridzi. Nodaiwa pane nguva yatakatomboendesana kumatare muna June ende chida kuenderera mberi nekunyora nekunyoresa bvudzo asi zvisinei wakazoenderera mberi zvekare nekuvhura. Isu mushure mhonge tataura kuti zvikwanisiro zvinoita kuti denda iri ringae risingatapurirane ngazvinge zviripo zvinonge zvagadziriswa. Saka iko zvino zvichakuona but zvinhu zvisina kunge zvakanaka kuti tizoone mushure mekunge patoitika damage wodambudziko asi taikwanisa kunge tichidzivirira. Zvikoro ngazvimbovharwa togadzirisa nyaya yedziviriro iyi oprovidwa PPE yakakwana vana vaonekwa vachinge vaine mamasi mvura yaonekwa inge iri muzvikoro masanitaiza aonekwa achinge ari muzvikoro zvese zvikwanisiro zvikange zvapo zvikoro zvedu zvaonekwa zvovhura.
Tichiona kuti zvikoro zvanga zvagara zvatovhura mazamanation atosvikadhuzi mune nguva yakakwana here kubatsira vadzidzi kuti vagadzirire mazamanation avo.
Zvikoro zvakavhurwa pakuti zvikoro vana vari muzvikoro asi zvikoro hazvina varayiridzi. Zvadaro vana havana kuwana nguva yakakwana yekunge vachipedzisa kunyora zvinhu zviri muhwaro wese ravanofanira kunge vachidzidzira tinotisira basi yavo. Saka kuti titi vana vange vachinyora mazamanishoni panguva yekunge vasina kunge vakwanisa kukava silabhasi yavo hazvigoneki. Uyezve sevarayiridzi hatisi kuda ende hatizokwanisa kunge tichiinvigilata kuti vana vadzidzi vanyore bvunzo dzezvinhu zvavasina kudzidza. Vana vanoda kupiwa mukana wekuti vadzidze zvavaifanira kunge vachidzidza panguva yanga yakavharwa zvikoro nelockdown. Wapiwa mukana uwowo wapedza kudzidza pozoiswa bvunzo dzinonge dzichienderana nezvakadzidza mwana kwete kuti mwana anononyora bvunzo asina kudzidza zvakakwana.
VaRobson Chere munyore mukuru weAtus vari parunhare kuHarare naMike Hove weStudio 7. Mabishopu emakereke ari mumusangano reZimbabwe Council of Churches pamwe chete nemadzimai avo vapinda muzuva rechipiri uye rekupedzisira remusangano wekuziya zvichaitwa pamusoro pevanhu vanotariswa pasi kuri kutsvaka nzira yekuvabatsira. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti mapoka ari kukurugurwa nezvavo anosanganisa vakaremara, varombo, vechisope nevamwe. Mufundisi Mtata vanotiudza pamusoro pemusangano uyu.
Musangano watinawo musangano wemabishops akaungana pano ese nemadzimai avo vakatarisana nenyaya dzekuti tinga improve sei kana kuti tingakurudzira sei nyaya dzeinclusion kana kuti dzekuti vanhu vanotarisigwa pasi vangabatsigwa sei whether vanhu vakaremara kana kuti vanhu vanenge vachinzi varombo kana kuti vanhu vane vakamira zvakasiyana navamwe vanhu whether vanhu vane vakaita sema albino kana kuti vanhu vese vanongo vane chimiro chatisina kujaira.
Vavariro yemusangano uyu ndiyo hei?
Vavariro yemusangano uyu ndiyo kuti tingabatsira sei kuti vave vatarisiwe zvakafanana navamwe vanhu vose muchechi asiwo zvigozotibatsira kuti tiite saizvozvo mukati menharaunda dzatinogara. Saka musangano watinoti inclusion conference iri kutungamirirwa nemabishop inenge ichitarisa nyaya dzakasiyana siyana dzevanhu mapoka evanhu anowanza kutarisirwa pasi madzimai mayouth vanhu vakaremara na wangu wanu wakadaru nduo msangano watakatazana nao.
Makasaru za mapoka aya sei uye zikonzero zacho jiri zipi.
Wanu wa jinji ava wanu wa wanyanya kutarisi kwa pasi zume zacho na zaweze kwa nechi gwereche COVID-19. Wanu wangava gara arima marginalized groups kana kutu wanu wano tarisi kwa kunze. Nenyaya ye COVID-19 kutazigwa kunze kwao kwa nyanyisa. Saka ndoku saka ma watungamiri ma bishop says Zimbabwe Council of Churches wafunga pamwechete na my bishop kuti waungane kutarisisa nyaya idzi uyezwe kuona kuti church ingava naraunda kana kuti nzimbo kana kuti environment yakaita sei yokuti vanhu ivavo vanotarisigwa pasi va chimiro chavo chikuridzigwe.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mtata vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mukroniko wa mutungamiri wekanzuru ya madzishe ishe Fortune Charumbira vanoti madzishe emunzvimbo dzine vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi vekumatebeleland nemidlands ndivo chete vatange vachishanda mukuchengetwa zvakanaka kwevanhu vakaurawa panguva yegukura hundi vachiti hurumende ichangobatsira nemari yekuchengetwa zvakanaka kwevanhu ava. Mu Newsday, gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kukurudzira bazi rinoona nezvemari kuti ribatsire mukuvakwa kwemamwe majeri uye mukugadzirisa majeri aripo avanoti asakara uye hasisina kunaka. New Zimbabwe rinoti umwe musungwa ari mujeri rechikurudhi Taurai Dodzo amhangarira hurumende kumatare edzimosva achiti akabatwa nechirwere chemanyoka chakaipisisa achiti kurwara kwake kwakanyanyiswa nekushayikwa kwemvura yakachena muchikurubhi. Dodzo anoti jere iri rine zvirwere zvemanyoka rurindi nehepatitis B. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yosefe ni makadi zvenyu kwese kwese kwa muri matimana enyika ndoda kutaurira ndiri kusaidi iro revarume vavatatu vari kunzi vakasungwa avo vatadza kudzurira president. Aiwa ivo president vanoda kukosheswa ivo vagona kukoshesa zvido zvevanhu here.
Mabhosi masvera sei mabhosi kustudio uko. Kumbirawo kubvunza nekuziva pamwe chete kuti kana ndichida kutumirawo manzwi angu kuti ndikondirubhite mune maonere ndinenge ndichiita ndinomatumira papi apa here pandiri kutaura ipapa panhamba dzenyu dzewhatsapp dzestudio idzodzi kana kuti ndoita sei ndipewo madirections ndipewo madirections wanamukoma.
Hallo Studio 7, ndinoda kutaurawo maonero angu andiri kuitawo zvinhu muno muZimbabwe. Takukumbirisawo kuti vachamisawo vachikwanisa kutaurira nawo navamunangagwa vawirirane zvinhu zvifambe zvakanaka nokuti haisi nyore isusu vechidiki kuti tingopedza chikoro tichingogara mudzimba dzedu zvikoro zvedu tichingozvifusha. Saka zvibatsire, tokukumbirisawo munangagwa dzore mwoyo munangagwa nokuti ndiye une mwoyo wakaomesesa. Muri kutaurawo naVictor Meki ndiri kukaroi zvarai.
Kwazwai vashamarari nemose vateri veStudio 7. Ini ndine mudiwa zvanaka ndiri pano pamafiking. Ndada kutaura maonero angu pane zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana vakuru vachinge vechirwara zvakaita semaministers vanofanira kuti vatiudze kuti chii chiri kutambika kwete kuzonzwa kuti ningi uya wafa. Handisi kudoma zita remunhu asi kuti kana paripo vanorwara ngazvitaurwe. Pane uya akaenda uya akafa hatina kunzwa nekurwara kwake kozonyeperwa ngechinzi COVID. Izvo vari kuisirana mushonga vari kuurayana muchihwanzi. Tinokumbirawo kuti tizive kana pane vanorwara vataurwe ngezvavo tizive kuti ndinga ari kurwara kwete kuzonzwa kuti ndingafa zvinorwadza.
Maswira sei pa Studio 7 pano vose zvavasaka zvinopa nhau dzinofadza. Ndinofunda kuti handiti munoona muzano mana matema danda vakutanga kurwariswa ava. Zvina chokwadi kuti ndiani unovarwarisa kana kuti vakatuwa prison kupi. Hatizvo zvinongodzikwa mumamedia chete asi kuti zvinotorevesa izvi pachena kuti vana mhonzora they are in for a jump. They must be very careful. They must be very careful. Act swiftly. Because Zano PF is a good ambassador. You know, I know the dance of Papa Kappa. I say you must be very careful. I'm telling you guys. Those dance my brother of Papa Kappa. Thanks, bye.
My dear Kumkuma blessing, Pastor Joseph. Hanyi mzibabu inunita inkuma brese tinotora tingotora mpastudu nchukutanga tingotora nesizano PF1 alandu wanengwa hito seke ndi tichitotora rilu saka sunonita isu wakajiri wakari kumbatangiri ya chino mpinyo pata watinda wabzika na imu nangu kumota asisi utakajiri wera wakajiri kwa saka sungutunga akini nimu saka umani mkona president chamisa wataza kutunga wachambufuwa kutunga kutu Zimbabwe Zimbabwe chazo tumba ni mungu nolitinga tumbufuwa nkiri shuidu achani mkweka na iwa na mnanga kwa chepesa watu chamisika nyora ima shoka wangu pasi
Latrampo ngawa zive kutuwa kuru wakati usema zoro huno chinganiwa aiwa mazivacha wa mazambuko ngawa zive wa Biden masimba wa Trump Nukutu wakarambira pachigaro, zvichanetsa nyika yeAmerica, sematamburiro atava kuita isu muZimbabwe, kuti munhu akadliwa anorambira. Vamunangagwa vakadliwa navachamisa, vakarambira. Saka tatisingatarisiri kuti nyika yeAmerica ingaita zvinhu zvakaita saizvozvo. Zvinhu zvakaita saizvozvo tozvitarisira kunyika dzemuAfrica, kwete dzokumaEuropean countries. Hati zitari siri izvozvo. Ndokumbira kuti mundifarisire vato masitafire nyika mapfumo kana vachizviwa. Muti kwaishiwa makaimba mazviona kuti nyika yayata yachemera nhasi yaita mambembe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vaJoe Biden nezuro vakazivisa mamwe emakurukota ehurumende yavo. Izvi zvinotevera kubvuma kwemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti hurumende yavo ishande nevanhu vavaBiden mukugadzirira kutambidzana kweutongi. Nezuro vaBiden vakadoma makurukota mashanu zvinoreva kuti vachadomazve vamwe gumi mumazuva anotevera. Vanoshanda nesangano reAfrican Immigrant Caucus muguda reBaltimore mudunhu reMaryland mufundisi Isaac Mwase vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinobatsira nekukurudzira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanouya kuzogara muAmerica kuti vakwikwidzevo musarudzo dzezveutongi. Mufundisi Mwase vati kunyange hazvo sangano ravo richishanda nehurumende yese zvayo inenge iripo vanofara kuti vachange vachizoshanda nehurumende yavaJoe Biden vachiti kushanda navaTrump kwakange kuchinetsa zvikuru. Tabata mufundisi Mwase tikatanga nekuvabvunza maonero avo pakuti vaTrump vakabvuma kubatsira vaBiden mukutambidzanwa kweutongi.
Zvinofadza kuona kuti vafika panhano iyoyi. Isu hatinamata kuti pave nekutambidzana kwemasimba kusina mhirizhonga. Zvingave zvakanaka dai vakakwanisa kuzviita apo vakangoona kuti vakundwa. Asi zvisinei kusvika panhano yavaisvika yekuti vaBiden chienderera mberi mugadziriro yekutonga chinhu chinofadza chose.
Sangano renyu ranga richimboshandawo zvikuru kubatsiravo bato ramadhemokrats, munofungei manje zvafamba nenjira yamanga muchidawo?
sangano redu re African Immigrant Caucus eranga risina wa eranga richipsigira tinongokurudzira vanhu kuti vashandise masimba avo ekusarudza vazhinji varipo pautungamiriro weAfrican Immigrant Caucus vanga vachitsigira zvikurusa vaBiden nekuti mumwe wevatungamiriri vedu ndi8 large council member William Jawando kuMontgomery County anove mudemocrat saka anga achivatsigira asi isusu non-profit organization African Immigrant Caucus hapana watinoti sesangano tiri kutsigira asi zvinotifadza sevanhu vanoona kuti matongero emadhemokrats anobatsira isu vachangosvika munyika ino maimmigrants recent immigrants sesaka varizhinji vanga vachifara chose kuti vaBiden vakwanisa kukunda ndivo vachazove mutungamiriri wenyika yeUnited States of America.
Zvino African Immigrant Caucus ichashanda sei nebato riri kutonga sekutaurwa muri kuita kuti zvinenge zviri nyore kuti mushande namadhemokrats kupfuura hurumende yavaTrump muchange muchishanda nebato riri kutonga iri sei?
Isu tinoshanda neutungamiriri huripo panguva iyoyo vaTrump vanga vangari pakutonga kwavaTrump isu tanichikurudzira vanhu kuti vashandise masimba avo ekusarudza tinokurudzira marecent immigrants kuti mukarega kushandisa masimba enyu semacitizens enyika ino and munoona zvinhu zvichikuomerai saka tinoona vazhinji pane vakati kuti vari kupinda mukutsvaka zvinzvimbo at different levels city, county, state level pane zvinhu handikwanisi kupai manumbers evakapinda asi kune vakati kuti vanga vachimhanya vachitsvaka nzvimbo muamerica mukaenda pafacebook page reAfrican Immigrant Caucus munokwanisa kuona vamwe vakakunda vatanga tichikorokotedza kuti vakunda vapinda munzvimbo dzekutonga
iko zvino makatarisa mberi kwatiri kuenda uku chii chamuchanangana nacho seAfrican Immigrant Caucus
tinenge tichikurudzira zvikurusa mapolicies anobatsira vachangosvika munyika muno munoziva kuti mapolicies avaTrump anga asingafadze vazhinji vachangosvika munyika ino mukatarisa nyaya yedhaka mukatarisira kuomesera kwaanga achiita pane vanhu vanga vachida kushanyira nyika ino kana muzvikoro mastudents anga achiuya munyika muno zvinhu zvanga zvaoma tinotarisira kuti vaBiden vanenge vachizorerutsira zvinhu
ava vange vari vanoshanda neAfrican Immigrant Caucus mufundisi Isaac Mwase vari parunare kuBaltimore muno muMaryland neStudio 7. Karamba kambo kanobva ku Four Brothers Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevana 274 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZuro. Hurumende inonzi yakatotanga kubhadhara vashandi vayo mari dzemabhanasi gore rino. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro mushure mekupararira kweCovid-19 muzvikoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.